mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 8 ndira 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 446. Rimwe sangano rakazvimirira robatsira vanhu kumasvingo. Vebato reDemocratic Party muAmerica vari kukurudzira kubviswa pachigaro kwava Donald Trump. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 446, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nevashanu. Vanhu vana vakafa kumashonaland west, vatatu vakafa kumasvingo, ukuwo matunhu eBulawayo, Midlands nemashonaland east akarasikirwa nevanhu vaviri vaviri. Manicaland nemashonaland central dzichirasikirwawo nemumwe mumwe. Nezuro vanhu mazana masere ane makumi manomwe nemumwe 871 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakachitapurirwa muZimbabwe. Mudunhu reHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana rine makumi manomwe nevana 174. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu zana nevasere 108 vafa nechirwere ichi, Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi mashanu nevatanhatu 56 vakafa. Manicaland ichiteverwawo neMashonaland west ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezvisere zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevashanu 18,675 vapora munyika vachiita zviuru gumi nezviviri zvine makumi masere nevatatu 12,083. Sangano reMasvingo Center for Research, Advocacy and Development kana kuti MACRAD rinoti rine zvirongwa zvakawanda zvokubatsira vanhu vedunhu iri. Panguva ino vanhu vakawanda vave kutambura zvakanyanya nekuda kwekunzi vagare mudzimba munguva yekurwisa denda reCOVID-19. Mukuru wesangano iri vaEfrem Mutombeni vanoti sangano ravo riri kunzwa vanhu vakawanda vari kuchema-chema kuti kodzero dzavo dziri kuchorwa zvakanyanya vari madzimai. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Panguva ino pasi rino rakatarisana nechirwere cheCOVID-19 mudunhu reMasvingo, takawana nyaya dzokubviswa kwevanhu pavanogara nekupiwa kwematsamba evanhu kuti vabve munzvimbo dzavanogara pasina kutevedzerwa mutemo.
Muungapa here muenzaniso wenzvimbo dzamakabatsira imo mudunhu reMasvingo here?
Takaona kuti kuchiredzi South, kuchilonga, vagari vakawanda zvikuru varoda kubviswa kuti paitwe nyaya yebundo kuMasvingo Rural, kuClipsham, kune mamwe vakatosevhiwa nemagwaro okuti vabve zvisingazikanwi kuti vanoendepi, vagari vasina kumbobvunzwa. Tikaonazve kuti kumwenezi vagari vakazongoona misha yotsva pasina zvavamboziva. Kugutsa ruzhinji kune nyaya yevagari vanosvika 52 vari panze kubva muna July vapisirwa zvinhu zvavo vachitorerwa minda yavo.
Sesangano, mungatudza kuti rubatsiro rwamuri kupa rwakaita sei chaizvo?
Sesangano, isu taikwanisa kutsvagira vagari ava chikafu, kuvatsvagira mamaski nemasanitaiza nokuvatsvagirawo kumatende akabva kusangana reIOM. Wagari ava takakwanisazve kuzovadzidzisa kodzero dzavo maringe nenyaya yeminda, nyaya yokugara.
Ndianani vamaishanda navo kuti mubatsire vanhu ava kuti vanzwisise nezvekodzero dzavo?
Takakwanisa kuita izvi nesangano reMinistry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs. Takakwanisazve kutora veZimbabwe Human Rights Commission. Tikakwanisazve kubetserwa neveZimbabwe Lawyers for Human Rights kuti vagari ava vakwanise kukwidza nyaya dzavo kumatare. Uyezve sesangano taipa masidzi nemagardeni kuvamadzimai ari kumaresettlement areas.
Chinangwa chenyu changa chiri chekuti vaite sei apa?
Kuti vakwanise kubetsereka nemagardeni vachitengesa, vamwe vachisenzesa muriwo wepamba. Uyezve panguva ino yekurima taakupa madzimai avo anorima mbeu dzatingati dzechiwanhu dzakaita semhunga, rapoko, nzungu, kuti vanhu vechikadzi vakwanise kuvawo nezvavo, vaite zvinobatika. Vanhu vechikadzi vakwanise kuva nemarights avo atingati kodzero dzavo kunyaya yeminda. Uyezve kuti vakwanise kuita izvi vachirwisa urombo kumunhu wemunhukadzi.
Mukuru wezangano reMasvingo Center for Research, Advocacy and Development vaEfrem Mutombeni vari parunhare kuMasvingo naBlessing Zulu weStudio 7. Vari nengo yebato reMDC Alliance vakuda kwashe basikiti vanoti vasiya zvematongero enyika zvichitevera kukunda kwakaita vaDouglas Monzora musarudzo wemutungamiri webato reMDC Tshondo rapera. Vabasikiti vanoti vatora danho iri nekuti havadi zvavo kushanda navamonzora, vachiti zvichitevera kukunda kwavo musarudzo wekutungamira MDCT zvave pachena kuti MDC Alliance yave kutungamirwa navamonzora nekuda kwekuti ndivo mutungamiri weMDCT. Vabasikiti varamba mashoko ekuti MDC Alliance ibato rakazvimiririra, vachiti kuratidza kuti MDC Alliance haina masimba yakadzingwa pamuzinda webato reRichard Morgan Tsvangirai House, uye nengo dzeparamende pamwe nemakanzura vape pasi peMDCT. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reMDC Alliance sezvo mutauriri webato iri Muzvare Fadzai Mahere vange vasiri kubatika. Vasati vamba bato ravo, vabasikiti vaimbove nhengo yeZANU-PF uye vakave gurukota redunhu reMasvingo vasati vadzingwa muZANU-PF, izvo zvakazoita kuti vaende kuZimbabwe People First. Vabasikiti vanoti vave kumbozorora mune zvematongero enyika. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Chataingoziva ndechekuti leader weMDCT ndiye president wealliance, ende ndozvakamuramba zviripo. Saka ini ndaitaura nevamwe vangu ava, aiwa vakomana, chiregai kuramba muchirota, ngatichiitai rebrand, ngatichiitai rebrand. Saka vamwe vanongoramba vakamira ipapo.
Saka zvava kureva here kuti vabasikiti vave kushanda neMDCT yavamonzora?
Aiwa Jonga, handina kuti tava kushanda neMDCT, ndati MDCT ndiyo inongotungamirira MDC Alliance. Saka president weMDCT ndiye president weMDC Alliance, ndozvaenge vachamisa zvatanga. Asi nhasi nekuti tazochinja izvo, ini ndati aiwa handitadi kuva nhengo yamonzora nekuti monzora ndiye president weMDC Alliance iko zvino. Tisa hagoni kuita president weMDC Alliance achiri president weMDCT. Political agreement yatakasainirana ichitoramba izvozvo hazvisiri korekt. Vakatamisa vaifanira vakabranda. Tatakati ngatichiitai rebrand, alliance ichimira yoga, MDC zvayava nada kupenda monzora. Saka vamwe vangu vakaramba vachiramba kuti tinongova MDC alliance. Saka ndikaona kuti zvehope izvo handidi kuzijoina kuramba ndiri mukosta. Vanhu vakuru vaita sesu tingarota kuti alliance yaruzokuMDCT hazvisiri korekt. zvangu kumualliance yacho ndochigara zvangu kumunda ndichirima handisiri kusa kuta Douglas Modzora ndakubhenda Douglas Modzora that misunderstanding should be clarified ndiri kuti I am no longer part ye alliance MDC iyo yava kutungamirwa naDouglas Modzora ipo zvino
tinonzwa veMDC alliance yavachamisa vachitaura kuti ibato rakazvimirira
hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo jonga isu tavanhu vakuru hatigoni kugara nhema dzakaita izvozvo seizvozvo kana chamisa achida kuita pasi yake kunoita pasi yake kunodzigira akamira oga kana achida kuti ipati yepati yepati yaDouglas Modzora aiwa inini ndinorambira nazvo haugoni kuita president wepati ina Modzora kuti pati imwe inoita mapresidendi maviri hazvisiri izvo nyangwe yavaitiki yavo harvest house yainzi ndiyo headquarter yemdc alliance iko zvino iina Modzora saka chavanozoramba chii namp ari kuparamendi atari pazora haasingati waiisa saka tinozoramba chinzi emdc alliance chii
saka zviri kureva here kuti vabhasikiti vasiyana nezve matongerwo enyika
vabhasikiti iko zvino havasiri mubato rezvematongerwo enyika kubva nhasi pavangobuda muemdc alliance vabhasikiti havasiri kuone zvematongerwo enyika aiwaitoona kudamuka tichitorema zvedu apachina bato randiri nekuti randa andiri rakaana Modzora
saka imi maonero amunoita ndeipi nzira ingagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika mumapato iwayo kana mapoka maviri emdc kuti mdct nemdc alliance
hakuna mapoka maviri jonga poka rimwe riripo imdc ndiyo ine mdc alliance vanga vari alliance zvesu vasingadi kuramba vana Modzora munobuda panze kana muri mutati muchingozvita mdc alliance mune muri kwamodzora kana moda kuita zvitsva munomira moti aiwa isu tavaichi titsva nekuti politica hakuenge diri kunozi mdc alliance inotaura izvozvo ndosaka Modzora atiishandisa atijinga vanhu saka hazvipeteri kuti vanhu varambe vachingonyengerana nechisiko chichinzi chiripo
avo vange vari vakuda kwashe bhasikiti vaimbove nhengo yemdc alliance vari parunhare kumwe nezi najonga kandemiri westudio 7 Chikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera bongozozo rakaitika paparamende yeAmerica kana kuti Capitol Hill nemusi wechitatu apo pakafa vanhu vana. Nhengo zhinji dzeDemocratic Party dziri kukurudzira kuti mutungamiri wenyika vaDonald Trump vabviswe pachigaro. Mutauriri weparamende amai Nancy Pelosi vakaudza vatori venhau nezuro masikati kuti mutevedzeri wavaTrump vaMike Pence vaunganidze makurukota ehurumende vabvumirane kubvisa vaTrump pachigaro vachishandisa mutemo we25th Amendment uyo unotsanangura kubviswa pachigaro kwemutungamiri wenyika kana makurukota ehurumende vabvumirana kuti mutungamiri wenyika haachakwanisa kuita basa rake sezvinotarisirwa. Vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vaTrump vasarirwa nemazuva 12 vari pachigaro zvinoreva kuti hapasisina nguva yakakwana yekushandisa mutemo uyu.
Mutemo uyu wakaiswa mugore ra1812 pakanga paitika zvakanga zvaitika ipapo purezidendi achinge ashayika pasina masimba anga ari mubumbiro romutemo okupa vice president kuti akwanise kubata masimba. Saka mutemo uyu wakaiswa uchiva chinangwa chokuti kana president aonekwa kuti haachakwanisi kutonga, president haachakwanisi kushandisa masimba ake zvakanaka, vice president namakurukota president vanogara pasi vowirirana kuti vice president ungatova masimba here. Saka zvinobvira pamakurukota apresidendi navice presidendi nokuti ndivo vanonyanya kuziva, vanofanira kunyanya kuziva presidendi kuti uchiri kukwanisa here kutonga nokushandisa masimba aanenge ainawo. Saka mukuru mukuru utungamiri kutungamidzwa panyaya idzodzo ndivice president, nokuti vice president vanofanira kunge vachionana na president zuva nezuva, wozogarawo pasi nemakurukota apresidendi kuti munozviona sei zvinoitwa napresidendi, uchiri kukwanisa here kutonga, pane zvaaita ndo panodo humbowo, hapadiwi zvokungopomerana, panodo humbowo hwokuratidza kuti presidendi haachakwanisi kutonga. Mutemo wacho pawakanyorwa hauna kuisa zvakawanda wanda zvingakwanisa kubvisa presidendi, zvokuti pamwe presidendi uno usimbe kana kuti presidendi uri kunonoka kuuya kubasa. Hazvina kunge zvamboiswa imomo, zvakangoiswa kunzi presidendi akaonekwa kuti haachakwanisi kutonga, pamwe nouhwere, pamwe kuda hwaakungopota achingoita zvimwe zvinhu, pano kunogona kubviswa. Zvabvira kuna makurukota ake navice presidendi, vakabvumirana vozozviisa kuhouse of congress kuba representative uko vondozvivhotera ikoko.
Zviri nyore zvakadini kushandisa murayiro uyu, mutemo uyu?
Zvinoti remei nokuti tikatarisa pana vatrump izvozvizvi umbowo chaihwo chaihwo kuti vakonewa kushandisa masimba avo hunogona kushayikwa, nokuti vanenge vachimiririrwawo namagweta avo kuti ndapapi pamavona chaipo chaipo kuti havachakwanisi kuita basa ravo, nokuti zvakaitika zvakaipa chaizvo. Mutemo unogona kushandisa asi hazvirevi kuti unobudirira, nokuti vatrump vanenge vaino mukana wokukwikwidzavo kuti ndiratidzei kuti ndapapi pandakonewa kushandisa masimba angu, asi kuri kuti pavava varivo vatungamirira vanhu kuenda navo kuus capital kune zvakazondoitika izvovaidzi vakonewa, vakangoti vanhu indai ikoko vasina kunge vazotaura kuti indai muno putsa indai munopinda. Saka handinyore namazuva asara zvekare kuti pasara mazuva anosvika mazuva gumi namatatu chete kuti vatrump vachibva, zvinhu zvinogona kunetsa. Asi kana mutevedzeri wavo vamike pence vakati ngatiendere mberi, zvinogona kusvika pazvinosvika, zvinoenderana nokuti ivo vatrump vazvikwikwidza here.
Nezuro vatrump vakange vava kutaura kuvabatsiri vavo pamusoro pekuzviregerera mhosva dzese dzavakapara, munozviona seizvi?
Zvino zvino inoita izvozvo kuti munhu azviregerere mhosva dzaanenge akapara iye, handioni sokuti mutemo uyoyo vanawo chisho zvavangangoita kana vachida kuregererwa mhosva pari zvino pamazuva asara vari muhofisi mavo, ndezvokuti vanokwanisa kuti ini basa roupresidendi handicharikwanisi. Kana vachinge vanatsokutaurirana navice president kuti panozopinda vice president paya mazuva gumi namatatu asara iwawo, vice president ndiye unozogona kuvaregerera. Ivo pachavo havakwanisi kuzviregerera mhosva dzavakapara ivo namasimba avainawo.
Nezuro zvekare vaJoe Biden vakadoma chikwata chavo chavanoda kuti chifambise bazi rezvemutemo reJustice Department. Munofungei nevakadomwa kuva Attorney General vaMerrick Garland?
Vagaland munhu unenge unogona basa racho, waidiro akatombowana basa iroro nguva yavaObama, asi avanozokwanisa kuvhoterwa kusenate nokuhouse of representative vatore basa iroro. Munhu uya unotonga zvisina fevha mukati, munhu uya usina kunge akanzi ndiwe kupati yamarepublican kana kupati yamademokrat. Saka vatevedzeri vavo zvekare vanhu vakambotoshanda muhurumende yavaObama vari vanhu vakanzi, tinoona kuti paiswo wechidzimai wechirudzi ava mamainority ava, zvinova zvinhu zvitsva muhurumende yeamerica kuwana vakadzi vanokurudzirwawo ikoko, kuwana maminority vanokurudzirwawo ikoko. Asi vanhu vaiswa kubaziri rezvemitemo iri iye hanzvi chaizvo chaizvo, dzinotozikamwa dzinomukurumbira dzine dzidzo dzozoita maskills pamwe chete neexperience inozikamwa kuti basa ravo vanoriita nomazvo. Saka zvinhu zvatinokurudzira chose vaBiden kuti varambe vakadaro pavanotsvaga vanhu vaanotonga navo.
Avo vanga vari muzvina fundo Elliot Masocha vari parunare kuOhio neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti kurambidzwa kwevanhu kufamba famba kuri kurwisana nekupararira kwecoronavirus kana kuti lockdown kuchavhiringa mabhizimisi pamwe chete nokunonotsa kukura kwezveupfumi zvikuru sei kana lockdown ikapfuura mazuva makumi matatu. Chronicle rinoti vagari veguta reBulawayo vachange vachibhadhara mari yemichoro yakapamhidzirwa mushure mekunge hurumende yabvuma bhajeti reguta iri regore ra2021 rinoita mabhiriyoni gumi nematanhatu emadhora. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Kanaka wana jonga kandimire wana blessing zulu wana plaxidix jeremiah veze tinoda kukutenda nenhau dzemunotipa dzechokwadi. Nindiri pakutaura pane munhu ataura nhasi mambakwe makuseni achitaura achiti ari kucape town anga achitaura nezvemamiro akaita pabhodha. Pabhodha pakamira kuipa but haisi mhosva yevanhu vari pabhodha vari kuda kuuya kusouth africa. Mosa iripo ndiye hurumende yedu inotonga nechisimba inotonga zvakaoma zvekuti haitombodiwi kuti vanhu tese tirarame. Ivavo ndo vari kutikonzesa kuti vanhu vajambe bhodha vachiita nemwedzi wese kuya kunotsvaga mafuro manyoro. Hakuchisitorinawo mafuro manyoro kuna kusouth africa but zvinotori nani than kuzimbabwe. Saka uyo munhu ari kuti kwanzi vaichemera kuenda kuzimbabwe kudii, munhu aungakanga haungarasi musha wako, munhu haufaniri kurasha musha wako kana kurasha hama nekuda kuti kwaita chigwere. Tagarisa kana munhu ukagarisa usina kuenda kumusha unofanira kuenda uchinoona mhuri dzako uchinoonawo pamba mudzimu weshiri uri mudendere. Saka ndinoti vanhu vose vari pabhodha dei hurumende dzataurirana South Africa yabvuma kuti Zimbabwe yaka haina pane zviri kunetsa muzimbabwe zvematongerwo enyika ndozviri kutiza vanhu vazhinji muzimbabwe. Saka vanhu vese vari kupapa pabhodha hakusi kuda kwavo, nyaya yehurumende yedu yeudzvanyiriri iyi. Inini ndini DVD ndiri kuno kusouth africa.
Kwazivai kwazivai makadiko vashamariri vese vestudio 7 narogoredzva ndonzi Prosper ndiri kuno Cape Town. Nangu kutaura panyaya yekubatikana kwatiri kuita muzimbabwe. Vanhu muzimbabwe vari kutambura, vanhu muzimbabwe vari kutambura zvisingaiti. Nangu ndiri kuno South Africa but unotoshandira mahara nenyaya yekuti unenge uchibetsera vanhu vari kumusha, vanhu vari kutambura kuzimbabwe. Muna anzi munangagwa wayauya hapana zimbabwe yaachagadzira. As long as ichingova ZANUPF zimbabwe haisi kuzova right, haisi kuzonaka zimbabwe. Kana ichingova ZANUPF chete zimbabwe haisi kuzova right. Kuna munhu achagadzira zimbabwe. Kana ichingova ZANUPF havasi kuzokwanisa kugadzira zimbabwe. Ngavambosheyawo mazano neMDC vambosiyirawo vamwe vagadzire nyika timboona kuti zvoita sei. Kutonga nyika 40 years vachitongowedzera zvouraya munangagwa hapana chaachagona, vese ZANUPF yese hapana chaachakwanisa kuita. Ndatenda.
Makaita wanu makaita wanu mativi mana wose enyika pasi rose. Nechiziviso pano, chiziviso ndechebato rezande richangobva kuburwa Zimbabwe African National Democrats. Iri ibato riri kutungamirirwa nevana vari mukati menyika yeZimbabwe pamwe chete nevana veZimbabwe vari mudiaspora. Vana vashungurudzika, vana vari kukumbira vabereki vose nezvizvarwa zvose zviri mukati menyika nekunze kwenyika yeZimbabwe tichiti nezande zvino zvinoita nezande. Tinokumbira rutsigiro kune mimose vana veZimbabwe zvirwanzvarwa zveZimbabwe kuti mutsigire bato iri. Chinangwa chiri chekupinda mumakwekwe 2023 harmonized elections. Zande ibato richarejista neZimbabwe Electoral Commission by May June iro gore rino. Tinokumbira rutsigiro isu vana veZande tinoti nezande zvinoita nezande. Tashungurudzika zvakwana, ngatimire nemapungo edu tese vana veZimbabwe tibatane tiite chinhu chimwe chete zandi haisarudzi ungava uri mundevere uri mushona uri muchangana uri musoto as long as uri mwana weZimbabwe tinokumbira kuti uye ubatane nevamwe tiite chinhu chimwe chete 2023 zandi muoffice tichinje chimiro chenyika izvezvi inova yashungurudzika matenda
Pastudio 7, Pastudio 7, makati vashamarari vedu veStudio 7, tinofara nenhau dzamunotipa, ndichiti Happy New Year kwamuri mese, vashamarari vedu, makasimba here paWashington DC, apo. Vanhu vari pabhodha vari kutambura kudzoka, nandizivi chavaiva vavinga kumusha kuti chii. Taingotumira magirosari mari asi ivo vongoda kungokwira bhazi kuti kwai ndingoenda kura bhazi ndaenda kumusha zvino nhasi ndezvipi basa vachawana razuwa nemwa takadovhura mabasa musi wa4 takandotanga basa kare musi wa4 ivo vachingova pabhodha vakangoti vavava undundu zuvavho muripo pabhodha basa kuno radopera kuuya kuti utange kuritsvaka pakaoma necovhidi pakatoipa chaiko chaiko ivozvo vakanga vaona kuti kovhidi yarura iyi yafunya chisero paZimbabwe vakava vachaenda kunodiko kuZimbabwe ko very sorry vasikana navakomana basa rakatodliwa nembwa kuno titogara henyu ikoko kumusha mutoonesewa nhamo namunangagwa
magari iko kustudio 7 uko magari iko kustudio 7 tinochitenda chaizvo chirongwa ichichi tabva nacho kurefu awa vanhu vanonzi vana monzora avava dzavatosora na gonzo nachingai ko paitofungwa kuti buda pamwe ane mumwe munhu ari kushanda naye asingazivi kuti monzora uyo gaitende kumaelection ndopavachaona kuti uyo mufana uyo kanobhutsura sei pavachaona kuti kanovabhutsura sei kakwa vanofuririkana vanonyepera kuziva vanhu ivavo ndimupamombe ari pajobheg zvake paari kutaura ari apa ndimupamombe ngezive rimuka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 002-462-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
vateereri vestudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite tine chiziviso chakakosha tinoda kuuzivisai kuti voa africa muzimbabwe yave nemasaisai matsva anoti ses 5ku band nec band transponders kana muchida kunzwa zvizere endai pawebsite yedu yewwwvoashona.com kana pafacebook page yedu yevoa shona
chikwata chake chezambuko nekambo murambinda sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana mana ane makumi mana nevatanhatu 446 rimwe sangano rakazvimirira robatsira vanhu kumasvingo. Vebato reDemocratic Party muAmerica vari kukurudzira kubviswa pachigaro kwava Donald Trump. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC nichiti moswera zvakanaka.